nokurokotedza amadzi dzekuri munana kuti dzemazambi nekuvota nekutaridza munhu wavanobati avatungamiriri ichite bato rine ukama hunodzoka kubva sure chirimwe chemino nevakurokotedza nekuti vamwe vedu vakatidetsera kuti chiri kwezimbabwe iyoyo saka tichatinyanyotarira mutetwa nemozambique vaungana vakavhota vakasvara mutungamiri wavanoda
asiwo vamarapira pane vamwe vari kuchema chema kuti mutungamiri webato renyu uye mutungamiri wenyika vaemarson mnangagwa vanenge vakakurumidza kukorokotedza vachapo zvakabuda musarudzo zvisati zvanyatsopera munotiwo kudini mashoko iwayo
mutungamiri wedu vakanzwa mareserve efemino ediaspora vhote femino munyika yezimbabwe ndo avakakorokotedza vakafarira kuti vanhu vemozambique vari muno vakavhota zvinofadza havana kutaura kuti maelekshoni ekumozambique atora
asika vamarapira vanenge vakatotaura sekunge izvi ndo zvanga zvatoitika musarudzo dzose kwete dzemuzimbabwe
avo ndomanhusisiro akaita vanhu zvaiterera asi iyo hazvio zvavaireva pavaitaura chinoita ndechekuti kune tinomira nechatinenge tataura nechinenge chatagwa nemukuru hatimiri nemanhusisiro anenge akamuteresa ndosaka tokutsanangura kuita kuti vaiterera nevanoza vakafunga tovarwa nevanoza vakaudzwa vachibata chokwadi chekuti chii chaitaurwa nemutungamiri wedu wamumanga
ko kune vamwe vari kutiwo bato rezanup f rinenge riri kupindira munyaya dzesarudzo mudunhu umu tsigira ingava anc ingava frelimo kana mamapato ari kutungamira kana kuti ari kutonga
chinoisa ndechekuti aya mashoko chero mune munyika takambomawa kuti vanhu vanenge vachingotiti pahunzi vai pahunzi vai vai vanenge vatora mari dzavatambi pfumi mari dzavarongo vachiwasimbisa kuti aiwa isu tichakambema isu tichakwanisa kudzora nyika izi asi kana zvokona kuti vachingotsanangura kuti aiwa isu shoko redare dii zvinovaremera vanenge voda kundonyepa vachingopinda zanupf mukati mendau dzaitungazii